Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chivabvu 7/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mugodhi weNugget Mine kuMatabeleland South nezuro wakadhirika pakafa vanhu vana. Rimwe sangano revarairidzi rinoti kunyange hazvo nhengo dzaro dzichidzokera kumabasa panovhurwa zvikoro nhasi, varairidzi havasi kuzoshanda. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nepenyuro yeZBC inoti zvinotarisira kuti vanhu vana vanonzi vakafa nezuro mushure mekudhirika kwemugodhi weNugget Mine kuMatobo kuMatabeleland South. Nepenyuro yeZBC inoti zvinotarisirwa kuti vamwe vanhu vaviri vangangofawo. Vashandi gumi nevaviri vanonzi vakavharirwa mumugodhi uyu, uyo uri makilomita 30 kubva muBulawayo. Sachogaro veCivil Protection Department muzvare Standiwe Nwiwe vatsinhira nezvenjodzi iyi vachiti mitumbi mina yakabudiswa nezuro, asi nyanzvi dzezvemigodhi dziri kuongorora mamiriro akaita zvinhu vasati vadzikisa vanhu mumugodhi uyu kuedza kubatsira vakavharirwa. Studio 7 haina kukwanisa kubata vakuru veNugget Mine kuti tinzwe maniriro akaita zvinhu tisati taenda pamhepo. Apo zvikoro zviri kuvhurwa nhasi munyika yose, rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro dzichadzokera kumabasa asi dzisiri kuzonoshanda. Mutungamiriri wesangano iri vaObert Masaraure vanoti sesangano vatora danho iri senzira yekudzivirira nhengo dzavo kubva mukushungurudzwa nehurumende zvisina maturo kana vakazodzokera kuzvikoro. Vanoti nekuda kwekuoma kwezvinhu havasi vose varairidzi vachakwanisawo zvekare kudzokera kumabasa nhasi, sezvo vamwe vasati vawana mari dzekufambisa kana mari dzokubhadhara vana vavo vechikoro. VaMasaraure vanoti nhengo dzavo dziri kuda kuti dzitambiriswe madhora 500 emari yekuAmerica zvichikwira pamwedzi kuti dzikwanise kurarama. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandamiri weStudio 7.
Vadzidzisi vari mubato redu vachadzokera kuzvikoro kunoga inhasi, basa hapana ravari kuita nenyaya yekuti mari yavari kutambira ishoma. Tine vazhinji vachiri kutambura kutsvaga mari dzemabhazi dzekudzokera kuzvikoro kwavo nenyaya yekukwira kwemutengo yezvinhu. Asi tokuvakurudzira vese vadzokera, asi kana vachinge vasvikako vasawane basa ravanoita kusvikira hurumende yatwedzera mari yatibhadhara mari yedu mumaunited states dollars kana market equivalent.
Saka chii chingaita kuti mudzokere kubasa musinganoshanda?
Kudzokera kubasa tinoenda nenyaya yekuti hurumende yaada kuzvipa mbiri yekuvictimiza vanhu ichivatsimira masamisa masalari ichidzinga vamwe mabasa nekususpenda vamwe. Saka kungoenda kwatiri kuita kungoenda zvepamutemo kuti tisaite mamembers edu anovictimizwa. Asi kana vatisinga vabhadharwe mari kudai, hapana munhu achange achizokwanisa kuita basa. Kunyange kana paine vanoda kuita basa, kukwira kwaita zvinhu, hapana munhu angambokwanisa kushanda uchifunga kuti watadza kuendesa vana vako pache zvavo kuchikoro, watadza kutengera vana vako chikafu. Saka tiri panguva yakaoma, tiri panhu vanazombe, panguva yati kutangira mari yaless than 100 US nekukwira kwaita marriage apa kurarama kwedu. kushida mari inosvika kuma 1000 US kana uri muri vana vatatu.
Imari yamuri kutarisira kuti munge muchipiwa iyo iri mari yema US dollars.
Isi tunongo kuti mari yataisitambira kusati kwari crisis yecurrency pataitambira an average ye 500 US. Tikangotanga kuwana iyoyo oro equivalent pamarket, vanhu vanombodya, vanhu vanomborarama. Tisingati inokwana asi kuti tichikungoti ndozvingangoitawo kuti munhu waticha ararame ari semunhu.
Pane hurongwa here hwekuti mugare pasi nehurumende mutaurirane pane kuti mungotanga nekutora matanho ekuramwa mabasa nezvimwe zvakadaro?
Takanyora magwaro akawanda paholiday pano tichikumbira Public Service Commission, Finance Ministry kuti vaone zvavanoita nenyaya yemuhoro wedu uyo wairodwa zvakanyanya nekukwira kwemapurisi, asi pavasati vatidanda kuti tigare pasi tione zvingaitwe kumberi.
Avo vanga vari mutungamiriri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaOdbert Basaraure vari parunhare kuwedza naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe, ini ndini Michael Ove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection naAsmaneru naHPM. Muchirongwa tiri kutarisa nyaya yevechidiki 133 vakasungwa pakupera kwesvondo kuBulawayo vachipomerwa mhosva yekufara zvinopfurikidza mwero. Vamwe vanozama mafaro aya semavhuzu parties. Kumafaro aya vechidiki vanonzi vakutora mapiritsi asingabvumidzwe, kunwa zvinodhakwa uye kuita zvepabonde. Vazhinji vavo vanonzi vanenge vasati vabva zera. Chii chinokonzeresa kuti vechidiki ava vaite zvemafaro anopfurikidza mwero? Dambudziko iri ringapedzwe sei? Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panumber dzinoti +1 202 465 0318. Ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8 PM. Bye bye.
Bato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa richata Congress yaro kubva musi wa24 kusvika musi wa26 mwedzi uno. PaCongress iyi ndipo panotarisirwa kusarudzwa vakuru vebato iri nevamwe vachabata zvinzvimbo zvakasiyana-siyana mubato. Asi dzimwe nhengo dzebato iri dzinoti hadzisi kufara nemafambisirwo akaitwa sarudzo nekudomwa kwenhengo dzeStanding Committee. Izvi zvinogona kukonzera mutauro kuCongress huru iri kuuya. Mutori wedu wenhau Arthur Chikoriwa anotarisa zvimwe zvinonzi zvakaitika pamaCongress ematunhu eMDC.
Zvichitevera kupetwa kwakaitwa maCongress ematunhu 13 eMDC, nhengo dzakawanda dzebato iri dzinoti maCongress adzo mazhinji akaitwa nenzira dzinotyora bumbiro rebato. Vane ruzivo nezvaiitika vanoti vanhu vasiri muutungamiri hwemawards, branch nemadistrict vaibvumidzwa kuvhota kune mamwe matunhu, asi vanhu vakadai vachirambidzwa kuvhota mumamwe matunhu, izvo zvaisiya paine mibvunzo yekuti matunhu makuru ane mabumbiro emutemo akasiyana here. Vakawanda vanoti havana kufara nekuvhoteswa pakati peusiku nguva yavanoti paitika tsotsi kuvhota kwenhengo dzisingabvumidzwe uye kuchishidzirwa kwenhengo dzaifungidzirwa kuti dzaida kuti vachamisa vakwikwidzwe pachigaro chemutungamiri webato. Mumwe wevasiri kufara nezvaiitika izvi vaPatrick Musevenzo vekukadoma mudunhu reMashonaland and West vanoti mubato ravo mapindwa napongwe. VaMusevenzo vanoti sarudzo dzakaitirwa kuchinoi dzainge dziine kubirira kwakawanda kunosanganisira kuvhota kakawanda kwemunhu mumwe chete.
Taenda kuCongress kuchinoi tanga takatarisa kuti kunoitwa accreditation. First one is Congress, the first thing, accreditation yema delegates. Hakuna accreditation yema delegates yakaita se yakaitwa. Vanhu vaivhota rutatu ende takatokonfirma na leadership. Vachibaya takavataurira papa stage, vachikomiti takavataurira kuti honai vanhu varikuvhota kaviri katatu, but vakamisa election just for a while vakakondinya. Chakaita kuti vakondinya ndakachishaya kuti chii wezo vanhu vakanga vaita se panga pavonekwa kuti paiko zvisizvo election yaifanira kumiswa.
Zvekuti munhu mumwe chete aivhota kakawanda zvinonzi zvaiitikawo kuHarare sekutaura kweimwe nhengo yeMDC vaBernard Rujeko.
Takabata vanhu avokanda matenteni
izvi zvinonzi zvakaitikawo kuBulawayo uko amai Benilda Moyo vanoti vanhu vaidzokorora kuvhota.
Munhu ari kutoka ballot rachiya pesen ari kutamba chipepa 10.
Nengo yekuchegutu vaBoaz Gweshe vanotiwo sarudzo dzakaitwa dzainge dziine chitsotsi apo vanhu vaibvumirwa kudzokorora kuvhota.
Ndezve chitsotsi, because vanhu vari kudzokerera vadzokerera. Hazvisi straight pachena. Sekuziva kwedu izvi, chifounda MDC. MDC takaifounda ichichitotsvaga vanhu vemusangano. But iko zvino, vanhu vari kungotonhongwa uko, vanongonzi ava ndeve sanyati.
Vamusevenzo vanoti bato ravo rarasa gwara raive nemutungamiri webato iri wekutanga Mushakabvu Morgan Tsvangirai sezvo nhengo dzakawanda dzave kushandisa mari kuti dzipinde muzvigaro zvepamusoro.
Chihombe chiri kunetsa chekuti musangano wedu isusu weMDC ka uri kurasa gwara. Because look here, musangano uchitanga kuitwa 1999 mukuru wepati yedu Morgan Tsvangirai vaita kuti musangano uyu is a pro-poor. Propo kuti wanga uri musangano warombo asi ngatasaira zvinhu auchazi musangano warombo wawe wapfumi ungave une capacity kana usina cash haupinde se haupindi kune munhu anenge asina capacity ari kune rimwe slate riri kudiwa nevanhu anongopinda because panenge pachishandiswa chi panenge pachishandiswa mari.
Kumasvingo kwakaita mutauro zvakare mushure mekunge vatongai Matutu varambidzwa kukwikwidza nemurongo wemusangano vaAmos Chibaya vachinzi havakodzere. Asi vamwe vanoti vamwe vakadzoka mubato panguva imwe chete navaMatutu vapo Madzore vakabvumidzwa kukwikwidza muHarare vakakunda musarudzo yemirongi wemusangano. Vamwe vakanga vaenda navaBiti apo vakaomba People's Democratic Party vairambidzwa kukwikwidza musarudzo dzematunhu madiki vachinzi havakodzere. Asi ivo vaBiti Mbune nevamwe vavo vanoti vaJacob Mafume navaSettlement Chikwinya vakabvumidzwa kukwikwidza zvigaro zvemuNational Standing Committee musarudzo dzichaitwa paCongress huru mwedzi uno kuGweru. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mubepa naure Newsday mune nyaya inoti vaEmerson Mnangagwa vari kuedza kukwezva vaNelson Chamisa kuti vaite hurukuro dzingabatsira kugadzirisa nyaya dzehupfumi munyika. Mubepa naure Herald mune nyaya pamusoro peZimbabwe National Road Administration kana kuti ZINARA iyo inonzi yange ichibhadhara vakuru vaviri kwegore rese pamusoro pekushandisa zviuru zvisere zvemadhora ekuAmerica kuti vagadzirwe bvudzi ravo. MuChronicle mune nyaya yemagweta amuzvare Henrietta Chauke uyo akaendesa kumatare ezimhosva nhengo yeparamende yemberengwa North vatafanana zvou achivapomera mhosva yokutyora chivimbiso chekuvaroora uye kuvapedzera nguva yavo mushure mokuvabvisa umandara. Muzvare Henrietta Chauke anoda kubhadharwa $30,000. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Siko vatepenyuru veStudio 7 aiwa tinoti narobasa ndichitoti hangu nedzoi kunava gutwa ndotovati nedzoi sevafirwa nekuda kwemashoko avo ekuti hanzi asingadi kupinda munhaurirano vanongorega vanoti haivhiiwi vachatongoona ichivhiiwa kubva rinhiko iyo yakatadzikwa newacho ari kuti anotungamira nyika akatadza kuivhiya kozvino varingodedzwa kuti pamwe ingabvuma hakunazve iri kutongodanerwe chete 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 kana asina kupinda mutunhaurano twauitu twekupenga icho hapana kwatinosvika hapana kana saka hangavamboita stedi ngavaite stedi hapana zvavari kutiitira kunzwe kutoti Nero apinda ndopachafamba zvinhu tatenda.
Makadiko vashamari veStudio 7 nokutendai munhau dzenyu dzamunotipa dzisina kwadzakarerekera. Nokutendai vashamari vose muri kuita basa nemazvo. Isini tinorwadziwa nehurumende yedu iri kutungamirira nyika yedu. Kati promise la mabusiness akawanda ataka gumira mukutaura. Kati promise la Kenani yeZimbabwe kati zvinongo wangu gumira kutaura. Ko utungamira upenjeni asi kunzwa vanhu vachipenjeni navamwe vashandi vehurumende. Kavachipenjeni wavo vachibvawo pazvigaro paiswa vachidiki vakakodzera. Vachinofungwa dzichifresh. Ivongoti vapenjeni zvavo vakagara pasi zvisina zvinonetsa. Vataoradziwa. Chinhu pachiri kukwira zuva nezuva. Madhata ari kukwira. Zvangova zvokutungamidza Mwari kuti vationewo nyika yedu yeZimbabwe. Tiri kuno kunze kwenyika. Isu takararama kutiza nyika yedu. Nazvo da Mwari. Ini jojora. Jora ndodanwa naro kunini. Kana kuti junior boss. Mutendera. Kuri muno South Africa Pretoria yatinda.
Munofara here pastudio 7 Buriseyo zvora nhasi isu tinofara tiripo pajone apa. Kubudinakizwa nefenyuro. Tijeda kubetsera wawo ari kutaura kuti ku South Africa data ariripa 1 cent kuLesotho 2 cents. Kune mari nzvimbo idzodzo vashandi vari kutambira mari. Saka vakada kuzviita kuZimbabwe hazvibatsire because kuZimbabwe kwacho vagara hakuna mari. Yacho yanga iripo yacho yanga vakati vatokwidza yanga ichitonetsa kuwana. One, two, toenda kuna Guta MDCT ya Pupe yo. Izo zvavari kutaura tichazviika, tichazovabvunza futi mubvunzo. Ngavangonakirwe nekudya kana zvavanodyiswa kuseta usiku ukoko pamwe maepo kana kuti chii hatizivi. Ngavanakirwe nezvizvo. Mafiles avo akawanda zvinhu zvavari kutaura takareba. Mafiles akazara. Yakazara zero because nawo hwana kana vanovatevera. Ndosaka vanonangagwa kati ndikuda misangano yakaluza. Iwo arikuenda kuona kuti vakaluza. Achamisa havaendi kuona kuti vakaluza. Asi tati Zimbabwe inotichamisa. Ende ngavasiyane nesystem yekuramba vachitudza kuti ngatibatanei pamwe chete tiite chinhu chimwe chete. Hatina kusarudza mutungamiriri kuti tizobatane naye. Takasarudza mutungamiriri kuti atitungamirire, atibetsere, atinakisire Zimbabwe. Ngavatinakisire iwo ndovakazviti nyanzvi pakutonga nyika. Ngavatonge, ndovakati ticharamba tichingotonga vamwe vachiukura. Saka ngavatonge tione kutonga kwavo.
Makadi henyu paStudio 7 nevateereri vese veStudio 7. Ini ndiri kutaurawo ndiri kuSouth Africa. Ndiri kuda hangu kutenda chaizvo kuti president vagona vaenda havo kumusangano wenyanga dzenzou. Zvakanaka chaizvo tinozvitenda. Asi taizokumbirawo kuti kana vazobva ikokoko vakazotengesa nyanga dzenzou idzodzo, tizoonawo zvinenge zvazoitwa nemari dzacho idzodzo. Nokuti kazhinji kacho vanogona kufambira bhizinesi ravo dzerenyanga dzenzou dzenyika. Asi vasingazoiti zvinoita kuti nyika ibudirire nenyaya iyoyo. Zvakangofanana nemadiamonds, izvozvi akangozara madiamonds, asi hapana zvaakaita. Saka ameno totenda dzano dzaswera nebedzi.
Ndinokutendai vana mukoma Jonga kandemire mese nana tete Black Seeds Jeremiah nebasa ramunobata pastudio 7 rakanaka kwazvo nokutiudza nyaya kana kuti nhau dzisina manyepo mukati muchitaura dokwa dokwa yezviri kuitika chaizvo chaizvo mukati menyika yedu yeZimbabwe yadai kuondongwa nemahaina kana kuti mapere vana munangagwa avo. Saka tinokutendai kuti murambe makati panyu nyaya dzakanaka saizvozvo. Murambe Mwari akutungamirirei, murambe muchiita basa iroro rakanaka chaizvo. Nokuti nyaya dzamunotipa inyaya dzechokwadi dzemandorokwati dzezvinoitika. Ivo vanovanza chokwadi, asi chokwadi tichichiona chichitoitika. Ivo kana vakutaura havachitauri sezvazviri. Saka tinokutendai, rambai makadaro. Mwari ave nemu akutungamirirei chaizvo. Tinokuti muwedzerwe mazuva okurarama muri mugere munyika iyoyi America.
Ini ndinoitwa Emmanuel Mubebe, anobva kuChipinge zvinotiporishapsina South Africa. Ndiri kuda kukurumbidza hurumende kuti ikurumidze kuti kugadzira mutemo uyo wekuti vabereki tiwo nokuti tishandidzane pamwana. Because vanamai vakatikanga tarambana vanamai vane ndine vana vavana, isusu toshaya kana simba kuti tive nemwana wedu. Ndine mudzimai wandakasiyana naye mwana. Saka ndasiyane naye nokuti ayo nokukonana kwatakaita saka vabereki vemudzimai varikuramba nemwana wangu. Saka varikuramba nemwana wangu izvizvi ini ndiri kumba chaiko chaiko kuti ndazvino zvoti ndirikuwadzamo. Ndiri kumba kana ndichi mwana anga ambouya ndimbodini ndimbotandara nayemo. Ivo vanongoramba naye. Saka which means ndinonge ndisine power kana anything. Asi ndikaendese zvino vanenge vachigashira everything vanenge vachizvida. Asi kuti nditi mwana ambouya ambotandira kumba kwangu avabvumimo. Ndinokumbira mundiplayere wede yangu pastudio 7 please because inyaya iri kutondirwadza zvisinga iri kuti mwana wokuri chingozi baba vako varoko endi mwana anenge achida kuuya kumba asarange njira mutoti auye kumba mwa. Angeite zvekutoshuvira kuti uyo kumba kwake. Saka ndinokumbira mundiplayere wede yangu ndiite Emmanuel Mbebeu. Mano mbibu anofu kuchipinge kwa tuzu kama kafundu pamba single primary school, please, please, please. Saka ndo kumbira hurume ndi ito kurumizo ugaziri mtemo, please. Saka shiru yutu ndu waza isika kwa nika wishifunga tutu uchie majari, utu uchie majari uchie kumwa.
Abo vange vari vatereri ve Studio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko ndeavo asinei nechekuita neStudio 7. Chinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Chombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbova gwetara vaDonald Trump vaMichael Cohen nezuro vakatangidza kupika makore matatu mujere. VaCohen vakawanikwa vaine mhosva yokubatsira kubhadhara vanhukadzi vaviri mari yekuti vasataura nezveushamwari hwavo navaTrump mazuva esarudzo ya2016. Hurumende yeAmerica yaendesa zvikepe nendege zvehondo kudunhu reMiddle East kuri kuyambira Iran kuti isarwisa mauto eAmerica kana madzisawira ayo mudunhu iri. Vanoona nezvekudzidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaMike Pompeo pamwe chete nevakuru vemauto vanoti zvokuendesa zvikepe nendege zvehondo mudunhu iri zvakarongwa kare. Makaterera kuStudio 7 ane mimchurongwa tanono kawande ndiri muWashington DC. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Hurumende yeAmerica inoti ichapa vanhu vanoita zviuru makumi matatu 30,000 mvumo yekushanda kwechinguva chipfupi kana kuti mavhiza anopera muna Gunyana gore rino. Mavhiza aya anopiwa vanoshanda muzvikepe zvokubata hove pamapurazi, vanotema miti nevanoshanda mumahotera. Mabasa aya anonzi haadiwi nezvizvarwa zveAmerica. Mavhiza aya ayo anozikanwa nezitari kuti H-22B anopiwa avo vakambopiwa vakamboshanda muAmerica. Kunonzi kusimba kwakaita nyaya dzehupfumi muAmerica kunokonzera kushaikwa kwevashandi vangada kuita mabasa aya.
Yeah.
Vanhu vatema kubva kuna Thomas Mukanya Mapfumo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Mugodhi weNugget Mine kuMatabeleland South nezuro wakadhirika pakafa vanhu vana. Rimwe sangano revarairidzi rinoti kunyange haro nhengo dzaro dzichidzokera kumabasa panovhurwa zvikoro nhasi, varairidzi havasi kuzoshanda. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC, ndichiti mosera zvakanaka.